Chikoro chitsva ichi chiri kutanga kuvakwa gore rino zvichitevera mitero yaibatirwa vagari nekanzuro inozikanwa nekuti education levy. Education levy iyi inosvika dhora rimwe chete yaibatirwa kumusha wega wega muguta pamwedzi. Education levy iyi inobatsira nekuwedzera zvikoro zvekanzuro izvo zvange zvave zvishoma zvichipa vana vadiki kuti vafambe vachienda kuzvikoro zviri chinhambwe chiri kure. Pasi pemutemo weEurban Councils Act, pamisha inosvika mazana mashanu ega ega panosungirwa kunge paine chikoro cheprimary. Amai Gladys Matari mugari wemumusha weHobos vari kutambira nemufaro kuvakwa kwechikoro chitsva.
Isu tiri kufara zvakanyanyisa vagari vemuno muHobos nekuti tenge taine chikoro padhuze, uye vana vedu vanenge vasingachabiri nzwizi, vanenge vakufambawo padhuze zvekuti kana pabreak paipa vanogona kumhanya zviva vachidzoke kumba vachitore chikafu vachidzoka futi kuchikoro.
Mumwe mugari amai Nelia Mulambo vanoti chikoro chitsva chekanzuro ichi chichabatsira zvakanyanya.
Vana vedu vari kubire urwizi urwu, asi iko zvino kana chikoro chapo havachabiri rwizi, vanenge vakungoenda pachikoro chiri padhuze, saka zviri kutifadza maningi.
VaEdison Manyamana mugari wemuguta reMutare avo vaimbove kanzura weward 17 iyo ichange yave nechikoro ichi.
Chinhu chaitanga takatarisira kuti zvinge zvichiitika. Tingangoti mukatarisa area yedu iri kuexpanda, asi mafacilities ari mashoma, zvichikonzera kuti vabereki vatarisane nemidhoro yakakura yekuti vanenge vachida mari dzematransport.
VaJohn Nyamoka ndivo kanzura weward 17 umo muri kuzovakwa chikoro ichi. Kanzuro Nyamuka vaudza Studio 7 kuti kanzuru yatove nemari muhomwe.
Mari iripo so far kuakaunti iri kukanzuro i120,000 ndo mari iripo so far for project iyoyo. Saka ndikati ndo iripo ndo itakuda kuita channel kuti tiwake chikoro ichochocho muward 17 munomu.
Kanzuro yemutare ine humwe hurongwa hwekuvaka chimwe chikoro zvakare mumusha weGreenside Extension zvichitevera uwandu hwevanhu. Pari zvino musha uyu une chikoro chimwe chete cheMutare Junior Primary School. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lwedha Moyo.